Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara tsvuku dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemuSadak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Zvinoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga ichitambikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasatigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Vancube vati kubva musi wa1/10 gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani ezesa anoti Zesa Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanza zvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZesa vaFullard Kwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi Zesa inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi ari kungokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitary pads akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari weMuharare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kana kuti maparasetero zvedu akaita sanazisa hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti oke mari iyoyo yanzi yachengetedzeka nenyaya yekuti havanozoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndio kwatoita damudziko nako zvodai pai pai nemasystems zeto zvekuti mari iyoyo ichazoitwa mapriorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira kuti taizoone kufara but pari zvino asatanyatsounzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavara hatisatani confidence netrust movement
danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti zesa itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhauko mucheto wekugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bogaboroni nhasi vamunangagwa vati vatungamiri vemusadiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa ava vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri muSadik pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishwiro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaka uta nemugate. Pane kutsvaga zvene kubva kune dzimwe nyika dziri muSadik nedziri mhiri vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tode vatanga kunofidha vana vama next door ako vanotanga kuudza kuti kuvako zvavari kuziya neshanawani ndokunga chatingatanga kuita tandiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition wongu chamisa might be a member of the opposition political party but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions saka ndokadai tagarira pasi pache taita fine common ground so takamboita mazuva government of national unity togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyambo tikasutana nemamwe makandidati vamana vaiti batani chinomeka sense kuti hashuwo vari kurebeya sinziye
vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa chezimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha refrancistown vaabio musengezi vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chini chokutanga ngatigadzisei kwedu kana tapedza tozoona zvikwasahwira zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabinda okomopotswana vaSpenza akapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakati kutengeserana kwa Simba Zimbabwe inosumuka ndoo nyari kuitika nekuti hatina kutengesera nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika muSadik neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika muSadik nedziri mhiri, Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubisi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJobs Kala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaSikala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
ndoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga tishandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara, nekuti chatinongoziva ndechekuti varwe rusununguko wemunyika muno vakarwira kuti tiwane kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza kuti vataure pfungwa dzake vajobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexesaiza kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muzimbabwe. Hapana mhosva yavakapara, hapana chinongwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yehaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare, muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunununa nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunununa nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti motsvaga vanhu vanenge vakapara muno, iko zvinova vanhu vari kuita mhosva dziori munyika muno havasi kusunga. Tine vanhu vari kupamba vanhu vanokuita anonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi motsvaga munhu asina mhosva yakapara dzekuti isusu vachuchisi ndopane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution hatii kuona muzimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa, bhoka kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paineraramiro yokuti uendeswe kumatare edzimhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiriri vendc vekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika, ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese dakinya neuwandu hwedu kunotigira vajobs kana nekuti havana mhosva yavakapara, tichiradidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi watumbudzi, asi vatori venhau vemuzimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekubudiswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaForster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose, nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikaisigara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yange yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yange iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga spichi yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuzimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinoatambira, tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave nitawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita, imi munozvionawo sei?
Isusu sezimbabu ine no journalisti tunoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiri iwo sezimbabu ine no journalisti tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti goreriya chave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita misangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu bikoni nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutandurwa nemushando wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa veFinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha amuri kutora svondo rinouya, muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti zvinenge zvichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 40. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 40 ndo ane zvisungo izvozvi zatiri kutaura neza azo. Chirao ndo masangano, eva shandile urumende.
Awo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council va Thomas Muzondo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoribisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutambirwa nemushando wehurumende i 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaintrodusa 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotambirwa nemasivu servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapruvhwe nemukuru wenyika, zviapruvhwe nevefinance, mari dzavo dziipinde muaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu hachinhu chakatopfuura, hachinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, tiungire redu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Isu sehurumende hatiri kufara nezviri kwamachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vange vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Msanganya huye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Hello kola, tikutaura nani uye zve muri kupi?
Tikutaura na Luke Maruku.
Muri kupi mukoma Luke?
Ndiri Victoria Mjobeni. Isi kuti kuna vari kutungamira nyika vangoita kuti vagadzirise zvinhu zvisagwire munyika, nekuti enezo vanhu vakufa nenzara, zvinhu zvacho zvakushaikwa munyika. Satingori kana paine pavanokwanisa kuti vakwanise kutaurirana nevamwe vanobata nzara navo maopposition pati vakwanise kutaurirana vawirirane, zvinhu zvimire zvakanaka munyika.
Aiwa mashoko makukutu. Munosapotawo nhabvu here munyika? Munosapota chikwata chipi?
Ndosapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Patrick Mradzikwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwei mukoma.
Izvi zviri kushiya pane zviri kuitika munyika. Zviri kuitika munyika zviri kutinetsa maningi. Tiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika. Ndozvinhu zvatakatarisira isusu kuti dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu halo, Hazel.
Oh, sisima, zvimuri sei?
Aiwa, tiri wadi. Tichitaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Sisima, ndikakuudzai mamirira kuita zvinhu mashopu mukazi kunakisha. Kozi mapurize ari kukwira every day.
Asi ndikunzoti sister yezo varipo panare zvakare. Hello Hazel.
Hello sister Mother.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyikanana.
Alright, nanditi zvinhu makura zvirwita shops asanakidza. Hatiti tese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvisina zvirenge zvichikwira mapraidi. It's unnecessary kuti zvikwire saka upenyu hwachonauyo hwaakubhohwa. Ende ikuenda kuti pazuva pamwe unodyira lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspam unogona kudyira kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari
lunch checheyo kuti munhu anyatsodyira lunch kudhara tetenge $10 kana $15 uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidanzira kuti tiri kuda cash okuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uri kuone musi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palopai, mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Ndi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pe5-5. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paye, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa huremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu Vashingai Makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma kuti Dynamos achaisi kudyika, Highlanders achaisi kudyika, iri kungohwina saka hapanonyatsonetsa kuti upredite kuti ndeipi ingangohwina hapo mutambo wacho.
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. Herentals iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentals Kumbi Muti Wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba ruvatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ndavauye wakawanda vachipo rutsigiro, vakomana vakwanisa kutamba kana ivova vanodawo batsirwa nekuvakurudzira kuti vatambe vachitama nyiko chitisevai.
Muti Wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup neNowadi Bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Manika Diamonds, nesvondo Yada vs Chapungu, ZPC Kariba vs Black Rhinos, Wange vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kurama mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira zamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwaniswa kunduwa na uzedu zanasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Dokusi ya imina standekila mshlanga, achikupai na uzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Sathi sixhase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kobulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labe-council yakobulawayo bexoxisana ngokuthi i-council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha ebevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Sikubutana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela be-council yakobulawayo bexoxisana ngokuthi i-council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakobulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Sathi sixhase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kobulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakobulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana nama residents akobulawayo. Siyakwazi ukuthi idaba ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engikufundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because inja yithi ama leaders akusasa. So ngikuthaza inja yonke ukuthi attend ama meetings ama ward abe senziwa because ikhona lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkingi esihlangana lazo la ngalapho esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza ubulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singubulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethelwe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singubulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singubulawayo njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecoalition leNAST American Space kobulawayo uhlanganise abakamansipala yakobulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe lelinyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga. Lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi bayatshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But elizama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona nxa ungasukiseki ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela kukhona lokwenza.
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi the contract phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lomhlangano ozakunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngeviki ezayo.
Okwakuqala ukuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini kumbe njalo baza extenda phela ama invitation kumbe hatshi njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yiko selokuqulile.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. UZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumende ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Jafet Mzacangulube bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izinqela kunalokhu kugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama-service deliverers ayenzi. Mina ngombono wami abantu asokutshengisa abantu abahlale phansi bonke bangayi emsebenzini. I-government mingabantu ekusenzeni kube ngabantu abatshe i-government ukuthi yokwenza. Ngoba kube lokhu esinele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi. Impilo ayisaphileki, akusaphileki. Amagetsi ayadura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, akuhambelani nama-pay. Ukuthi bazakuthi besabe i-inflation izaholisa abantu imali ethingayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu kubhazala lulize lokhu. I-government kuyibe incenge abantu ibacele ukuthi kwenzweni. Ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akufanele.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitaradini ngoba bangaya ezitaradini bazatshaya. Lokhu lumenje okhona vele kancingi uyabulala loko khona loko kancingi. Kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi. Njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go ufuze ngi-South Africa ngiyeletshe South Africa. So mina umbono wami abantu abahlale phansi konke ezindlini. Labona isitshengelo esisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi ingabe nto. Akudingi ukuthi ungene esitredini. Isitshengelo esikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini kangaka. Bangahlala ayipheli iviki i-government ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu inkanini. Akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathawa edrobheni. Kabahlale phansi abantu bangahambi indawo.
Lo mnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live Talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe. Iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyane webutho leMelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kwelenishe namhlanje. Inkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola eMelika i-$110 million. Ukhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwembili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Besinanzwa ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi ke lokhu?
linanza leli langa.
Besibuthini eHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba. Ngibethe kwaqa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza, behlola, becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli izindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshayisa ngamapolisa asefuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli izindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli izindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asoqala phela ukuba yintatheli. Kuya umuntu angathi engutitshara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona bahle baphonge umsukela ngenduku langenkwayini. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abathukuluza intatheli izindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanza leli langa?
Uhulumende ubekhona, ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana, labama-commissions, abe-human rights abamelele amalungelo abantu, nabe-National Peace and Reconciliation bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni, bebekhona. Njalo basiqinisile, basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini, lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika, lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lo ngufosta Tongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba beqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike komlindi yacina. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele eBozo 19-3 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumelelo itsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City, lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi leTalent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedlulileyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona, amagemu asebenza asizabona okokwenza khona izadliwa la i-BCC. Yebo sibili, hhayi isikhathi sikhona, amagemu aseleyo la hhayi thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayo leCasmine kanye leleMakomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala leleMossi Rovers kanye leleArenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki. Njalo ngensonto kulo mdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni athe leDynamos kanye leleHighlanders, lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro. Njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichaya eziwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pierre de Jong ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leleyada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lumdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoze kube lula ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba umsulilo obhanqa linganqobile. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyalesi lokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo. Njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seCasalacca Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu lenkezo Platinum Stars lizemukela iLemanyika Diamonds enkundleni ePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizancikilana leMushowani Stars ngaseColliery. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Inn leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Vichy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven super dinner. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, there were now. We baba, gunzi mag nong saba. We baba, nong seven super dinner. We baba. Nemani aye, angati lele pegi le mapela.
Yebo ke umculo esikusebenzisayo lo oka-Johnny Clark oweqembu leSavuka. Namhlanje ke lusisungulela uhlelo lwe-Woza Friday kuliviki umsakazi we-Studio 7. U-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lejaha elisakhulayo u-Bright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian, njalo ucula umdumo we-dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chiquita production is pride. You know,
ukhulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetshaya icathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedenzol.
Ibizo lami engisebenzisa ngoBry, spelling BRY. Lama album angu 6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa ngophule umoya wami, elesibili kuthiwa ngo The Way, elesithathu kuthiwa ngohamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje, sina elabe ngokuthiwa Tears of the Sun.
Yeah, one chain to the shadow now. Yeah,
ucula ekunale majondeni uBry, lapho kulenkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ukucula.
Mina ngazalelwa eMabuzi Hospitali, ngafunda iprimary eMajonda Primary School, eGwanda iSecondary ngayifundela eGwanda Government. Ndenizo umculo ngaqalisa ngo-2009 sisikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona bafuthe eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Yami idansoli ihlukene le dansoli yabantu abaningi. Yami idansoli lena ngalilalela ikakhulu Christopher Martin. Idansoli engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi i music ele message.
Ijaha lakumoyo lama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we-dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo-Facebook. Phoye lokugcina ungalitshela abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bry Music, and then ku-Instagram Braille strokes, the U stroke, no. Imculo yami ndingayithola ku number zami u 0713774219. Cela nje ukuthi umphakathi ngowawo kube khona lati kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Where we go now, ja ja no ja no ja no.
Ngubright moyo ubright phela ngendlingizane zengoma ecula umthombo we dance hall njalo eziphekela ngobunono obukhulu nguye besilaye namhlanje kuhlelo hoza hoza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.
You know, kulu moyo wami, yeah, wangitshela uzoshala nami, yeah, now look what you did to me, did to me, did to me, baby, look what you did to me, did to me, did to me, you never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since now you're free. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more you want me. Wangitshela uzoshala nami, yeah. Now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last, but you hit your arm blind. You were just teasing me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Tomorrow I'm me. Wangitshela uzoshala nami, yeah. Now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Oh, no more you want me. More you want me. Wangitshela uzoshala unami. What you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You know, take it a production, pride. You know, na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na. Na, 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 yeah, you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo enokwazakala ngokuthi nguBrian njalo ocula umdumo wedance hall esedolobheni leGwanda. Belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yemunicipal review bahlangene labecouncil yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. izisebenzi zikahulumende ezithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze APEC. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.